Morariti wema warriors Sunday chizambwa akasimuka nezuro nevatambi gumi nevasere akananga ku Egypt asi achidarika neku Stephen Keshi Stadium ku Nigeria uko Zimbabwe ine mutambo wekuedzana masimba nema Super Eagles mangwana. Warriors achasimuka mu Nigeria nemuvhuro achienda ku Egypt kure kuitirwa makwikwi eAfcon. Vasvika ku Egypt vakomana veZimbabwe vachaedzana masimba nechikwata cheTanzania sekutaura kwemutungamiri weZifa vaFelton Kamambo.
Maassistant nemamwe maplayers anosvika ojoina the full team kuNigeria musi wa9 then vozosimuka kuNigeria musi wa10 vakuenda kuEgypt. But ndofunga tichazotamba zvedu etraining neTanzania.
Vakamambo vanoti vanotarisira Zimbabwe kuti ichakwanisa kuenderera mberi kuAfcon.
Munoziva gepi riripo pakati pevanonzi vanogona vacho muAfrica nematims anonzi madika akaita kunge isusu radzikira zvekuti AFCON yegore rino ndotarisira kuti munhu wese ane mukana wokuitora including us as Zimbabwe tine mukana wokutosvika kumafinals ikoko. I'm sure munoona kuti timu yedu yakasimba chaizvo. Tine mastrikers vanokombitawo neamong the best muAfrica. Tine timu ine defense yakasimba. Tina coach ari defenses. Saka hapana chinotitadzisa kusvika toita masurprise package kuAfcon.
Chidzambwa akatakura vatambi vakaita saKnowledge Musona, Kama Billiard, Babelas Nakamba, Evans Rusike, Ovid Karuru, Tine Jadebe, Masha Omunetsi, Tino Kadewere, George Chigova, Tendai Darikwa, Alec Mdemu, avo vakaita kuti Zimbabwe ive pairi pamutambo weAfcon. Mongorori wemutambo wenhabvu vachawanda tafire nyika vanoti vane chivimbo chekuti chikwata ichi chichanoita mashiripiti sezvo vatambi vese vatamba vakabatana kwenguva refu.
Musona of course asi kunyatsotamba matambiro atatichida Nakamba nyango yakakona naona coach vake asi I think vari motivated enough saka vachatongotamba vari motivated whether vangu vachitamba maclub kwavo kana kuti vasingatambi maclub kwavo.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Valiopold Munende vanotiwo vari kuona chikwata ichi chichienderera mberi sezvo vachizivana matambiro avo.
Chikwata ichi ndinoti ni chikwata chakasimba mukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino saka tinotarisira kuti chitamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda sezvo chikwata changa chichingotamba zvakanaka pamaqualifiers esapfuura.
KuAfcon Zimbabwe iri mugungano rimwe chete reGroup A neEgypt, Democratic Republic of Congo neUganda. Gungano iro maneja wechikwata ichi va Wellington Mpandare vanoti chikwata chavo chinofanira kubudirira.
Zvekutiwo vakomana vambogadzirawo kahistori kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Zimbabwe haisati yambobuda mugungano rekutanga kubvira muna 2004 apo yakatanga kutamba kumafinal eAfcon zvekuti vamwe vakaona chikwata ichi chichikundikana kumakwikwi eCOSAFA Cup vanoti vari kuona zvakaoma zvekare iko zvino. Zvichakadaro makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kuenderera mberi kunyange hazvo zvimwe zvikwata zvakaita seHerentals, Yada neFC Platinum zvine vatambi vari kuSouth Africa nechikwata chenyika chema Warriors. Herentals iyo ichange isina Richard Hachiro iri kusangana neCapes United muNational Sports Stadium makepekepe aine chinangwa chekudzimura kurohwa kwavakaitwa neChicken Inn svondo rapera. Kunyange hazvo Herentals ichigaro vanetsa makore ese mumwe muteveri wechikwata chemaGreen Machine vachiparirewa vanoti havasi kubvundutswa nemastudents aya.
Aiwa hapa isi tagara tiri kutongohwina hatina kana pressure. Tinazorati matambiro ati timu yedu yezi hatitohwina hatina kana pressure kana diri kana kana hatitombovhunduka this time.
Asi mutambo uri kunyanya kutaurwa nezvavo ndeuyo uri kusangana zvikwata zvemugodhi weplatinum FC Platinum nenge yezi Platinum Stars izvo zviri kubandana muBaobab Stadium mangwana. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Yada versus Highlanders, Wange versus Triangle, Dynamos versus Manika Diamonds, Mushowani Stars versus Blue Chips, ZPC Kariba versus Chapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.